chokwadi tasangana navo mushure nokunge takanga tikumbira kuti minista vatsvatira kuti tivazive aiwa tazivana navo tasangana navo tataurirana navo zviri kunetsa kuti hapana nhaurirano pakati pevashandi nehurumende nekuda kwekuti vaisi cheya fora yacho inotaura zvevashandi vehurumende vanonzi Dr. Samburini vakasiya basa muna December vakati zvavo vanoda kumbozorora asi kubva ipapo pamba asina anotungamirira anenge achicheya saka tatisusu pandofunga panoda kuti nekukurumidza tatotsvagwa chairman mamembers endnc tichasangana towana mazita matatu atichaendesa kuna minista kuti minista vagoapoint
zvizhinji zvanga zvichibva kuhurumende manga muchizosvinzwa mumapepanhau nemudzinepfenyuro masvitso here chichemo ichi kune gurukota
ndozvatatonyanyotaura kuti isusu ukama hwedu vanengati labor relations hwanga husina kudaro kubva makore apera asi tanichiona kuti kubva gore rapera iroi nerimwe racho rimuseri zvanga zvakuda kungoti zvimwe zvinhu tangopota tingakudzane takutoona kutoti nezvehurumende yaakutoti kana ine zvanoda kutaura vasangeenda kunewspaper tatava kuti izvozvo hazvizi zvinhu zvakanaka tine vanomirira vashandi nekuti kana vaudzwa kunzi hurumende ndo mamiriro ayo vanokwanisa kupindura kuti kodai tadai 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 tione kuti zvinhu zvingafanisa sei zvekutiwo nyika yedu irambe ichifambira mberi zvakanaka uye vati ivo kana tine zvinotinetsa tinokwanisa kuenda kwavari vati vane inozi pachirungu open door policy.
Ko, nyaya yevamwe vashandi vanga vasati vawana mabhonasi avo vanhu ava vana here mari dzavo uye ivo minista vati pamusoro penyaya
iyi? Minista vati izvoni vamwe vawana mari dzavo vehealth sector vanonzi vawana bhonasi ravo nhasi ndodaira kuti variwana nokuti minista zvavanenge vataura kazhinji ndo zvinenge zvichiitika vakati vamwe vese vashandi vehurumende vasati vawana bhonasi ravo vacharwana musi wa23 izvi zvatiitirawo zvakanaka kuti tazvinzwa zvichibva kuna minista vachitiudza ivo.
Panga paine mashoko ekuti vashandi vehurumende vari pasi pesangano renyu reApex Council vangangoronga kuramwa mabasa, nyaya iyi muchaibata sei mushure mekunge masangana negurukota?
Changa chichiita kuti nyanya kuti tinoda kuramwa mabasa inyaya yekuti tanitaa kungoona zvinhu zvichingoitwa tisina kumboudzwa. Saka tanga tichiti isusu tinoda kuti hurumende tichaurirane nayo, asi handigona kuti nditi inini strike ichavepo kana kuti haivepo pari zvino nokuti tine meeting yedu yeApex Council mangwana. Saka tichaenda kuApex Council, totaurirana tozoona kuti tichazoudzana kuti kudini.